Chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu ese munyika kutanga musi watendira kusvika musi wa 8 kukadzi kunyange hazvo vakuru vezeki pamuzinda wekomishen muHarare vange vasiri kudaira mafoni avo mukuru anoona nezvesarudzo mukomishen iyi mudunhu remashonaland west vaAustin Njovu vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chiri kuitwa chichitevedza nzvimbo dzine vanhu vakazopiwa zvitupa pachena nemahofisi emabharani mukuru wehurumende registrar general chirongwa cheblitz chadarika vanjovhu vatiwo chirongwa ichi chiri kuitwa kugadzirisa zvichemo zvevaiva nevabereki vanobva kunze kwenyika avo vainge vasingabvumidzwe kuvhota vanoti zvichitevera mutongo wedare repamusoro vanhu ava vave kuzonyoreswa pasi pechirongwa chemopap icho chiri kutanga svondo rinouya munambudzi gore rapera dare repamusoro rakati vanhu ava kana kuti maalliens vanokwanisa kuvhota kana vakaburitsa humbo hunoratidza kuti vabereki vavo vanobva kunyika dziri kuchamhembe kweafrica mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi nemufaro sezvo chichipa mukana kune vaya vakashaya mukana wekunyoresa pazvirongwa zvapfuura vamadhuku vanoti vanhu havafaniri kutambisa mikana yakadai sezvo ichivapa mikana wekuti vakuzokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo
chichemo chatanga tagara tingori nacho isusu emasangano akasvimirira chekuti pakwanisa kuita mukana wekuti munhu wese anoda kurejista kuvhota arejiste kuvhota nekuti ndonyaya yagara iri yatingati outstanding saka chirongwa ichi tinochitambira zvakanyanya tiri kutikurudzira vagari vemuzimbabwe vechidiki vese vari kunyika dzakaparadzana south africa uk and so forth kuti ndiwo mukana watawana wekutoya kutitoregista kuti tikwanise kunge tiriwo maparticipants ekuti tigadzise nyika yedu mune ramangwana
mumwe mugari wemuHarare vamalvin mukudu vatiwo zvakanaka kuti nguva yekunyoresa kuvhota iwedzerwe kuti vese vanokodzera kuvhota vaende kunonyoresa
kuwedzerwa kwemazuva kwekunyoresa kuvhota kungangobatsira nekuda kwekuti mukatarisa kupiwa kwakaita mutongo wehigh court zvichiita maererano nevanonzi vabva kure vaya maalliens vakanga vatadza kurejista chinzi havana ugari wemuzimbabwe vanokwanisa kudi kuchiwanawo ugari wemuzimbabwe vachirejista nekuwedzerwa kwaita nguva ii saka ndoona sekunge zvichabatsira
vanoona nezvesarudzo mubato remdc inotungamirirwa navawalsh mincuve vahenry chimbiri vakurudzira vese vasina kunyoresa kuvhota kuti vashandise mukana wavari kupiwa nezek uyu mukuru muboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navamorgan tsvangirai mudunhu reHarare vadenford ngadziore vati apa zeki yateerera zvichemo zvavo
And also, I think it's part of our reforms to MDC that I had to advocate. But I think when you vote, you can't vote. 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 So, I think it's important to choose. Because it's a zone. Because it's a youth. So, I think it's important to choose. I think it's
important to choose. I think it's important to choose. I think it's important vanjovhu vati kunze kwemopap vanhu vanokwanisa kuramba vachinonyoresa kuvhota kunyange pari zvino kumahofisi avo ari mumatunhu ese munyika vezek vari kugadzira gwaro revavhoti idzva rebiometric voter register iro richashandiswa musarudzo dzegore rinouya uye izvi zvinotevera kubviswa kwebasa iri kubva kumahofisi aregistrar general ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudya